Meya uchinoe wa testi Michael Zivapa zweku jigazu nusanga nisira mpunga nyama ye uku binzi zuwizi nesunuiwa kunzimbo na atu zinoti chengetana ye Nazareth ne Good Shepherd zino chengetirwa nerera neva kwegura. Kupa zweku jiga uku kwa gamu chirwa zukuru ne arawa neva na nerera kwa vamu omwe ye Meya's Christmas Cheer Fund. Gogomagi au wanochengetwa pa Nazareth apo panochengetwa vakwegura vanosvika makumi matatu vanoti vafarira kupiwa zvekudya uku.
Apa tatofaranuka mukati memoyo wedu notinhingi. Tiri vanhu tinotambudzika. Zvinokana tadai tinoona kuti inhingi Mwari vari kufemera kwese kwese kuti tidi. Zvese vese vanhu vakaunganidzwa pano pamwe chete neni tiraramo. Tinotoda kuti murambe muchiuya nokutiwo ini pachezvangu ndiri chirikadzi. Murume wangu akafa, vana ndaive ne4 vakafa vese ne2 ndasara ne2.
Amai Florence Lovo avanozivikanwa saambuya Howard ndivo vakavamba chengetanai People's Home mugore ra1987. Vakatanga chirongwa ichi nechembere shanu. Vanoti chiitiko chanhasi ndicho chekutanga kwenguva yakareba.
It's really marvelous and it's so wonderful, really. I've never received a donation like this one since the mayor of MDC. So today I would say it has just come into a normal way, is what we used to do before. Mayor should be the patron of this home.
Vana makumi mashanu nevatatu vepa Good Shepherd vafarira zvekudya nerudo rwaratidzwa nevakuru vemuchinoi. Kelvin Samanyika, mumwe wevana vafarira chiitiko ichi.
On behalf of my little brothers and sisters, I just want to express my gratitude to you. Ndichiti Mwari wenyasha dai vakakuitirai zvamunoshuvira mukati memoyo. Ndinonzwa kudiwa zvakanyanya, ndinonzwa kuremekedzwa zvakanyanya kana ndichiwana vanhu vanoremekedzwa vanotirangarira muupenyu hwedu. I just want to say may the Lord continue to bless you.
Nzvimbo yeGood Shepherd yakakwanisa kuendesa nherera 11 kumupfure Vocational Training Center nemumwe kuUniversity of Zimbabwe. Mayor Michaels vanoti kupiwa kwezvekudya kunherera nevakwegura munzvimbo idzi muchinoi kuchange kwave kuitwa mwedzi wega wega gore rinouya.
These people, they need to survive. As long as they are living, they need to survive. So there's no way we can put a full stop to it. We'll have to carry on making donations, visiting even the corporate world, the individuals, making sure that we accumulate as much as we can so that these people, they carry on surviving. It's a philanthropy, that kind of thing, or love of many kinds. And we need to make sure that is done, yes.
Meya wechinoi vaperekedzwa nemutevedzeri wavo Kanzura Derek Mutapure nemukuru anoona nezvedzimba vaTimothy Maregere ndivo vanga vari pamberi mukufambisa chirongwa chekupa vanoshaya zvekudya. Homwe iyi yakavandudzwa gore rino mushure mekumbomiswa kwemakore maviri nekuda kwekushayikwa kwemari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.